dare iri range richigara kekutanga zvichitevera sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu uye mushure mekugadzwa kwedzimwe nhengo idzi dzinoti vaPrince Dubeko Sivanda naamai Jesmine Tofa vabva vazivisawo dare kuti vakatambira tsamba kubva kuna vachavangu yekuti vadzinge dzimwe nhengo dzebato iri.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC.
Naizvozvo taita zvese zvinodiwa pamutemo kuzivisa mutungamiri wenyika neZimbabwe Electoral Commission nezvenzimbo dzave mudare zvichitevera kudzingwa kwenhengo idzi.
Asi vanokokera nhengo dzeTriple C mudare House of Assembly vaAmos Chibaya vabva vazivisa kuti bato ravo harizivi vachavangu. Asi izvi zvarambwa navamudhenda. Vachibaya vati zvinoshamisa kuti vamudhenda vakatambira tsamba yavashavangu musi wa3 mwedzi uno, asi vakaramba kutaura nezvetsamba yakanyorwa nebato ravo musi wa11 mwedzi wapfuura, richizivisa kuti tsamba dzese dzinobva kuTriple C dzinobva nekumahofisi emutungamiri wavo vaNelson Chamisa. Vachibaya vanoti dzimwe nhengo dzebato ravo dzakuvara mushure mekunge mapurisa adaidzwa kuzodziburisa mudare nechisimba.
Vakuvara vakationdei munhu wese ari pamakuvara nokuti munhu wese paparamendi anga achidhonzwa achirohwa nebandafiki vatikaramatiega dzikati muparamendi. Tarangangoti maMPS ar4 vakuvara.
Vanokokera ZANU PF mudare reparamende vapupuraito gare pi vashora zvikuru zvaitwa neTriple C.
Isu hatatoshamisiko takatarisa kuti tine vanhu vanonzi maparlamentarians vanogona kupiefa kunge vanhu vadhakwa nemusombodhiya kana kudhakwa nemukozvodo.
Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanyavati zvaitwa nehurumende nebato rezanu PF zvinoshayisa nyika chiremerera pasi rese.
Munhu uyu anonzi Chavangu uyu ndiye futi kubhuruwayo ainyora achiisa maparal candidates achishanda neForever Association of Zimbabwe Fund. So zvinhu zvese zanu PF zvine mafootprints ezanu PF and vakatsamwa kuti vanhu vecc havana kuya kuinauguration, vakatsamwa kuti vanhu vecc vari kuramba kuti vamunangagwa vakahwina, vakatsamwa kuti SADC neau yakati sarudzo dzakaitwa idzi ndedzemadzana mwanana.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Zembe vati zvaitika zvinoratidza kuti Zimbabwe airemekedze bumbiro rayo remutemo.
Kungonyana madhamburosi ari kutambwa muparamendi yeZimbabwe iri mucherechedzo wekuti nyika haina bumbiro guru romurawo rakadzikwa navanhu, uyezve zvataridza kuti sarudzo dzose dzichangobva mukuitiwa idzo mahumbwe matakana naimbwezvu haana kubudisa ngirikiri boka rezvemutemo tonzi paramendi nechimiro.
Zvichakadai, vachavangu vanyorawo tsamba kudare Senate vachidzinga nhengo pfumbamwe dzeTriple C dzinosanganisira vaFelix Mafasivanda, vaJoel Gabuza, vaDavid Chimini, amai Helen Zivira naamai Spiwe Ncube. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.